Hii cho kwa dijonga.
Mumu wedu.
Comrade Bishai nishaura ya. Va zoka kuna ramo. Va zoka kumusha. Zonda kutawara kudaro kuzaletika pa mkimpana pa ya pura ya. Kwa kune msango na wakati nao. Batu redu. Kuchipinge. Va kapuda pachena. Va shaura nao kukamili hizo batu. Wema ni Karen Province. Vana honorable Dr. Jimini. Vano andiwo chairman wedu. Vokuma ni Karen Province. Zikabuda pachena kuta. Mumu wedu. Mnuuna wedu. Comrade wedu. Bishai. Azoka kumusha. Taka nzonda kuwa tambira, taka miri ya batu guru ya wano, kutanga miri wana Dr. Moge Mirichard Tandrai, batu rege mjifi, nishai tinomu zuya wese mkuma na anoshanda zune simba, tinomu tindo, tinomu tia haa, kwa ndiri mginote mningina, nishai, welcome back home, wazoka, zoka uyamwe, wazoka kumusha, taka tinomu kutenda skuru, chikuru jira wa mweo, langala mbo, kuda mumusha, tia haa, babasa ngerewe wano mwe mwere fu, wane inonzi bigi tende mchurungu, munhu anoregerera, munhu asina chinya, munhu ane moyo wakanaka. Kana muchida kudzoka dzoka henyu, goni rakavhurwa, musuwo wakavhurwa, tokudai mose.
Vateereri vangadaudzwa kuti vamuchauraya vari kudzoka vachitangira papi mubato.
Chakanakira bato redu jonga asinyanyo kutaura nenyaya yezvenzvimbo. Tinotaura nenyaya yekuti bato rakasimba here. Kupura chinjibu chine munhu. Saka kana vadzoka kudai zvinenge zvakutungamiri wewe province yekuma Nicaragua zvichisanganisana nekuti ivo branch ravadzoka nderipi wadzi yavadzoka nderipi munoziva imi kuti vaimbova nhengo yeparliament vaimbova member of parliament saka tisingazivi kuti vachada kuti vapinde here mastructure kwavaimbova kumakoni kana kuti voenda kuchipinge izvo zvinenge zvaurongwa unogadziriswa nemastrata yemusangano mudunhu remanikaland asi hazvina basa kuti munhu adzoka asvika chinzvimbo aiwa isu tinoti munhu adzoka mumwe wedu zvinzvimbo zvinhu zvinongozoitikawo zvazvo tinongoti muchirungu handii icing on the cake zvinenge zvaakuvatungamiriri venharaunda kuti vaone kuti votanga vari pachinhano chipi votangira mubranji here votangira pawadhi here votangira mudistrict here vopinda muprovinci here isu chatakanakira tine dhemokirasi hatidhictati kuna vachimini sachairman weprovinci vamwe vavo kuti vamuchaura zvavadzoka tivapai chinzvimbo ichi kana tumusavapa chinzvimbo ichi kwete zvinzvimbo zvinopuwa navanhu
vanhu vakaitawo savamuchauraya vari kudzoka panguva iyo bato renyu riri kutarisirwa kuumba mubatanidzwa nemamwe mapato zvine zvazvinowo kusimudzira here kana kuti yatingati kubhusta
ndinoona sekuti zvinhu zvakanaka nokuti isu takagara tiri bato guru bato ravanhu mukaona vamuchauraya nevamwe vedu vatambova navo vari kudzoka vakawanda zvakaitava nakombepo madzore navamwe vakadaro vari kudzoka vanhu vagara vari vana vomusangano saka tikangoti vanhu vari kudzoka kumusha mushona tinoti munhu ati hanzi dzoka uyamwe hanzi kusina mai hakuendwi saka zvinotibatsira pakuti zvinotaridza kuti bato raakusimba zvarakanga rakaita kubva richivambwa muna 1999 saka tichiti kwatiri tie tingoti vana havo kavanenge vambobuda zvinei uitika mumhuri kupokana kunoitika iye nzeya asi hazvirevi kuti kana vanhu mapokana matadza kutaurirana mumba mava kuvengana musha waputsika kwete kudzoka kwemunhu kumusha nomukachero mubhaibheri tinoona mwana akanga amborasika aenda paakadzoka wakatourayirwa mombe nababa vake kunzi wauya mwana wangu wadzoka ndozvatinoita kwembizi tinotopembera kuti wadzoka kumusha.